nhasi zuva ratiri kuita commemorate World Press Freedom Day. Ndanga ndiri kuyunivhesiti yeGreat Zimbabwe University, iri yunivhesiti yakaita zvinoshamisa zvikuru, yakatanga campus radio, so that at least vanotanga kuti vana vachidzidza vanowanawo enough exposure to real life radio broadcast. So chinhu chatiri kutambira nemaoko zvakanaka zvikuru seministry, kuti nyaya iyoyi yekuestablisha campus radio inoita kuti vana vese vanenge vachidzidza media vanowana training yakakwana, zvokuti pavanozobva ipapo vaakunopinda kungave kumaradio broadcast, kungave television broadcast, vanenge vane experience yakakwana, heads up yakakwana chaizvo.
Asi iro zuva ranhasi iri rakakosha sei kuhurumende?
Isu rakatikoshera zvikuru, sokuziva kwenyu kuti Second Republic inobatikana zvikuru nenyaya dzepress freedom. Naizvozvo tiri kushisa pamwe chete nemunhu wese, tiri kuita zvese zvatingagone, nekuti constitution yedu yenyika inotaura zvikuru nepress freedom. Naizvozvo sehurumende tiri kutarisa kuti zvese zvirimo muconstitution zvakaiswa nevanhu vemuZimbabwe. Zvokuti zviva kwenyu kuti constitution yedu yakabuda muna 2013 yakawiriranwa vanhu vachibvunzwa zvavanoda. Saka zvinoreva kuti zvirimo zvinoda kuti zviitwe operationalize. Second Republic basa rayo guru ndiri kuona kuti taramba tichingovhura maairwaves, taramba tichingodipena democratic space mumedia imomo. Saka ndo basa guru ratiri kuita iroro.